Sangha no National People's Conference uchange uchitwa kwenye mfungo ya Fidula kumashona lefendilao watichaita ni masaisai uchatanga msuwe chitatu Sangha no Politburo dole cha parura no kuwamba msangha no cha Sangha no msuwe chitatu tapa mdari ni msuwe china uchaitwa na lefendilao committee kuchubo ya Fidula uchaitwa msangha no Sangha so asunore wande chukuti msangha no National People's Conference uchatanga chitatu
Musangano wenyu waitarisirwa kutanga nemusuwe muvhuro unowe nezuro senyu makaita kuti uzotanga musi wechitatu
izvo tazviitira kuti musangano uive nemazuva akaita sekunge mashoma asanyanya kuwandisa kuti tibatsirane nekurwisa denda recovid-19 vanhu vasanyanya kutora nguva vakaungana zvekare tichatibatsira kuti tipe maprovinsi achipedza basa ravo raanga akatarisana nawo saka naizvozvo ndingangoti kune vose vakateerera Musangano wedu waredu kutanga Pasitim zoote akafanira kuti musangano uyu uchitanga avapanzipo
Tiri kuzwawo vamwe vari kuti bato ramanikidzwa kutora danho iri nekuti mubato mune makakatanwa mapoka atiri kuwirirana munoti
Musangano wezvarupf wakabatana zvinoti tinyangadza ndezvokuti tinonzwa zvichitaurwa mumapepa nawo kuti musangano wakapatsanurana musangano wakapatsanurana munouziva musangano wakasicha unozikanwa haumboni kuti titarise nezita nokuti ukabvunza muno munyika vana vazive kuti MGC dzaangani asi tinozwa kukatyamadzwa kwazvo tiri mumahofisi edu anopepeterayo kuti tinozwa kuti kwai mubato munoma mune kupokana tichinzwa zvekare kuti vatungamiriri vedu havana kuwirira ko munoziva here kuti vatungamiriri ava vane jiji kana kuti vane rondedzero yakareba kwazvo yekufambisa gwara remusangano iyi kubva vasiri pahofisi akaita satiri nhasi vari musango vavasina kana chokupfeka kana chokudya vachifambisa basa romusangano iyi vakazouya here kupatsanurana musangano waindependence chatinokwanisa kutaura chete chatinoziva kuti ndo chiri kuitika ndechekutiwo maprovinces zvikwata zvikwata zvirimo zviri kurwira zvenzvimbo ende kurwira zvenzvimbo ikoko hakuna danho rakashata kwazviri nokuti vakuru vemusangano ndo vakati ngakuve nezvinzvimbo zvinokwikwidzwa tive neutungamiri hwemusangano hunobva kuvanhu paevery tract yemusangano kubva pasero zvichienda mberi saka izvozvo hazvina kushata chatinokurudzira chete nechekuti vana vedu vemusangano ngavazive kuti musangano ndoumwe kubatana ndokumberi naizvozvo ngavasarwisana zvokuwadzana
tiri kunzwawo kuti mubato mune nyaya dzakawanda dzeindiscipline kana kuti vanhu vasiri kuteera mutemo zvii zvamungataura pamusoro penyaya iyi
sangano wezvarupf une dare rinonzi national disciplinary committee rinochevwa namai muchinguri uye muina legal secretary wepati wamangwana nevamwe varimo sangano iri ndo rinoongorora nekuda kwenyaya dzose dzokutyora mutemo nemafambiro anoita gwara remusangano nebasa remusangano kubva paevery structure yemusangano kusvika pokupedzisira zvichibata zvakare nemamemba pari zvino hapana nyaya dziri kudisciplinary committee dziripo dzinosarikana dzinganzi dzakabva mumakakatanwa ekutawirirana kana kupokana kuri kuita vanhu maprovinces nekuda kwezvinzvimbo zvekare chandinoda kuti mubatisise ndechekuti vanhu vezvarupf vanongopokana nguva iyoyi chete muzvikwata zvikwata vachiita zvinzvimbo zvokuti vashandire basa nekuda kwekuti musangano ndove vanhu vazhinji asi kana saro dzichinge dzapera dzemusangano iko dzinotoona kuti dzamadistrict dzakapera dzamadistrict dzakapera dzamabranch dzakapera vanhu vabatana vakufambisa gwara remusangano ndokusaka pari zvino taane membership inosvika 4 million yomusangano nekuda kwemaseotaka dzakaitwa nevanhu ivava saka vanongopukana zvavo panguva inoyi vachiita kuti basa remusangano rifambe vachipera zvinzvimbo asi kana vapedza vanobatana senamo zvokuti vanenge vakushandira kuti bato redu nomutungamiri rehwino saka pari zvino hakuna nyaya dzemadisinary committee dzatatitaziviswa dzakauya kubva makakatanwa emumaprovinces kana emuzvinzvimbo zvekare ndochipedzisa ndichiti pari zvino musangano wakatarisana nekuongorora kuti tingaita mastrategies aapi kuramba tichengetedza upenyu hwavanhu necovid-19 zvekare nokubatsira mutungamiriri webato kufambisa basa rinova ratakaparura mumanifesto yedu ya2018 kuzadzisa zvatakataura imomo nezvo takawirirana navanhu tichipoterwa uye zvekare nokumika shuwa kuti muna 2023 tawina zvemusindo nemutsindo pamwe chete